Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chikunguru 27, 2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vashandi vehurumende vakawanda voenda kumabasa kunyangwe vanga vati vari kuzotanga kurangwa mabasa nhasi vachinyunyuta nemari dzemihoro. Biri rekuvandudza mutemo wemashandiro emasangano akazvimirira oga riri kushorwa neUnited Nations nemasangano akawanda anorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze roendeswa kudare reparamende. Studio 7 yotarisa nezvedambudziko revanhu vakarumwa nemapere kumasvingo. Indwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Biri rekuwandudza mashandiro emasangano anoshanda akazvimirira reprivate voluntary organizations kana kuti PVO amendment bill rave kuongororwa nekomiti yeparamende yezvemutemo yeparliamentary legal committee kuti haripo kane nebumbiro remutemo here mushure mekunge gurukota rezvekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavhima vavandudza biri iri. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura muNational Assembly, vamavhima vakati vakavandudza bhiri iri kuti rinyatsojekese kuti masangano anoshanda akazvimirira achanyoreswa sei, achishanda sei uye kuti achahidzana sei nehurumende. Vamavhima vakatiwo vanofara nemamiriro aita bhiri iri vachiti ravewo kuburitsa pachena kuti mabasa evanopfurikidza mwero pamwe nevanofambisa mari zvisina mwero achadzivirirwa sei. Asi masangano anoshanda akazvimirira anoti hapana chikuru chashanduka. Mukuru anoona nekufambiswa kwezvirongwa musangano reVeritas, Valizwe Jamela, ndemumwe ane muonero uyu.
Maamendments aminista pane paanopa zvavo tsanangudzo pakanga pasinganyatsonzwisisika, asi zvekare rinongosara risina pane zvimwe zvatizvisingagutsikani kuti zvitsanangurwe zvinongosara zvisinganzwisisiki. Kiso mienzaniso hazvina kujeka kuti kana zvichinzi material change izvo zvakanyorwa muchikamu chechitanhatu zviri kumboreva chii chaizvo chaizvo.
Sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vaudza Studio 7 kuti hapana chakanyanyochinjwa navamavhima uye vati vakatosimbisa zvagara zviripo.
Saka minista zvinhu zvizhinji zvavaisa vatombotibata tisina kutombotarisira, zvinhu zvavangounza vasina kumbounza kuvanhu. Asi zvinhu zvataitarisira kuti zvigadzirwe zvokuti masimba ari kupiwa minista kana rejestra asavandise, zvekuti mune mamwe maclauses ari mubhiwo asina kunyatsa kutariswa nekutsainwa zvakanaka semuenzaniso kuti chinonzi national interest chii, semuenzaniso chinonzi political lobbying chii.
Vanotiwo kana bhiriri rikapasa sezvariri, vachaenda kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vomukumbira kuti vasarisaina, asi vakati havaoni vachibudirira panyaya iyi. Nekuda kwaizvozvo vatiwo vachaenda kumatare vachipikisa mutemo uyu.
Taifanira kunga tine mukana zvekuita advocacy yedu tichikumbira president kuti vasasaine bill iri sezvakamboitwa navamugabe. Asi tiri kuona kuti president Mnangagwa vatoriwo ndo vari pamberi kutoti bill iri ngarikurumidze kuuya kuhofisi kwangu ndiri saini. Saka mukana iwoyo waita mushoma. Zvichingoonesa bedzi kuti hurumende yaMnangagwa yakutoipira vagari venyika nesu vemacivil society nematrade union nemachechi kupfuura zvanga zvakaitwa navamugabe. mugati.
Vachinyora mbepa na ure Sunday Mail mashondo adarika. Vamunangagwa vakati varikuda kuti bhiri iri ripasiswe vachipomera masangano akazvimirira mhosva yekushanda nehurumende dzekunze kuda kupidigura hurumende yavo. Vanokokera nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change mudare reparamende vaProsper Mutseyami vaudza Studio 7 kuti bato ravo haritsigiri bhiri iri.
Hazvisi zvinhu zvakanaka, takatarisa nenyika nemakore atakurarama izvizvi. Tinotarisira kuti utongo hwejikerere hunge huchikwanisa kupa mukana kuma organizations dzakadaro zvinhu zvinge zvichibatsirika munyika medu zvichifamba tichishanda mune zvakanaka.
Asi vanokokera nhengo dzezano PF National Assembly vapupurai togarepi vachiti vanoritambira.
Dambudziko nderokuti kana uchiziva kuti uri kuuya uchingoita zvinhu zvako zvaunenge wavinga chaizvo zvisingarambidzwi kuti uite kana uchitabasa iroro, zvinoreva kuti haufani kutombotarisa mutemo iwoyo nokuti haunei nawo uye haukubati.
Vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaramba kusaina bhiri rakaita seiri muna 2004 mushure mekunge masangano anoshanda akazvimirira achema-chema kuti raityora kodzero dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vashandi vehurumende vakawanda nasi vanga vari kumabasa munyika yose, kunyange hazvo rimwe remasangano anomirira vashandi ava reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ranga raita kurudziro yekuti varamwe mabasa nhasi nemangwana vachitsutsumwa nemari shoma yavanoti vari kutambiriswa. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Ongororo yaitwa neStudio 7 muHarare yaratidza kuti mahofisi ehurumende mapazi akasiyana-siyana, zvikoro pamwe nezvipatara zvanga zvizere vashandi zvisinei nekurudziro yakaitwa nesangano reZikopstu rekuti vasaende kumabasa kwemazuva maviri kutanga nhasi. Mune mamwe maguta akaita seBulawayo, Chinoi, Gweru, Mutare nemasvingo zvinonziwo zvange zviri zvimwe chetezvo, kunyange hazvo vamwe vashandi vashomanana vasina kuenda kumabasa. Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti varayiridzi vange vari muzvikoro.
Tinonzwa manyukunyuku kune kuuya kwaita varayiridzi muzvikoro zuva ranhasi, vachiratidza kusateerera vanovatungamira, vamwe vanovati vasauye kubasa. Zviri kuratidza izvo kuti varayiridzi vedu vane chido chekuti ivo vape dzidzo yemhando yepamusoro-soro muzvikoro zvedu zvose.
Asi murongi womisangano musangano reZikopstu vachaus chinosengwa vatiwo vafamba muzvikoro zvakawanda vakaona kuti varayiridzi vane chitsama havana kuenda kumabasa.
Zvikoro zvatafamba so far zviri kuratidza kuti a number of teachers havana kuuya kubasa musi vananhasi vaateerera.
Asi vatenda kuti vashandi vazhinji vaenda kumabasa, vachipomera vazhinji vevaenda kubasa ava mhosva yekuita zveuori munzvimbo dzavanoshandira kuitira kuti vawane chehuviri sezvo mari dzavari kutambiriswa nehurumende dzisiri kuvakwanira pakuraramisa mhuri dzavo.
Mweya wadyarwa nehurumende muvashandi vayo wekuti vanotambira mari dzisingakwani uchanetsa nyangwe zvikazonzi hurumende yazokwanisa kubhadhara vashandi. Magovernment services achanetsa kuti vanhu vangomaona for free nokuti vashandi vehurumende regardless kuti vachazowana mari. Nyaya yemweyawo uori wekuti munhu andongoenda kubasa kuti ndopandiri kutongofumbudzi inongofuriro painenge yakasungirirwa uchanetsa kupedza. Hurumende dai yanga yakasika kugadzira zvimo zvevashandi vayo kuti pamwe zvingada kuderedza uori uri imomo muhurumende.
Mutungamiri werimwe remasangano evarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira Zhou vati vashandi vehurumende vanofanira kutambiriswa nemari yekuAmerica uye hurumende haifaniri kungobvisira vashandi mari pasina tsanangudzo dzakakwana.
Mari ngadzidzorere padzadziri tobva 2018 asati asvika. Varayiridzi vaitambira mari inoita iyo US$540. Chimwe zvekare ndechekuti kune madeductions asingazikamwi kuti akauya sei atinongoona ava pamapayslip zvikuru sei avarayiridzi. Saka vashandi vehurumende vanoda kuti madeductions aya amiswe uye vakatorerwa mari vadzorerwe. Kana pane vanenge vachinzi vakakanganisa, chiripo ndechekuti vanoda makuhearing. Poita determination, then after determination poita penalty.
Studio 7 yabatawo gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima avo vati vafara zvikuru kuti vashandi vaenda kumabasa.
Nyaya yemassive severance inyaya yatinofanira kuti tirambe tiri pa negotiation table navo. Ndizvo zvandakavaudza musi ndakasangana navo, vari ma unions ese akabatata. Tichasangana navo zvakare muchinguva chidiki diki chinotevera. Saka dai vabva zvavo panyaya iyoyo yekuita stay away, yekuita strike, taenda pakunge tichitaurirana, nekuti ndozvatagara tichiita.
Nekune rumwe rutivi, vashandi vehurumende vanotiwo hapana chiri kubuda kunaurirano dzavari kuita kuNational Joint Negotiating Council, uye vanoti kana vapedza urongwa hwavo hwekuramwa mabasa kwemazuva maviri huchapera mangwana, vachazokanda mapadza pasi zvachose muna Gunyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Mumwe mukuru wemapurisa, Assistant Commissioner T. Mushoriwa, vanonzi vari kuboka reCID, vanyora tsamba iri mumaoko eStudio 7 kugweta rinorwira kodzero dzevanhu amai Beatrice Mutetwa, vachiti vatanga kuferefeta nhengwe yeZANU PF vaAbuton Mushayanyika. Vari kupomerwa mhosva yekukurudzira kuti mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa, mhuri yavo pamwe nevatsigiri vebato ravo vapondwe. Vanonzi vakataura mashoko aya kuvatsigiri veZANU PF paRampopo Hills kumberengwa, uye vari pavhidhiyo iri kutenderera pamadande mutande. Amai Mutetwa vakatumira tsamba nezuro kumapurisa, kuNational Peace and Reconciliation Commission, kuZEC uye kuZimbabwe Human Rights Commission. Taedza kubata vatauriri veZEC neveNPRC, asi vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo kana kupindura mivhunzo yatavatumira. Asi mapurisa mutsamba yavo avimbisa amai Mutetwa kuti achavaudza matano avanenge vatora. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaOstalos Gift Siziva.
Tsamba iyi tinoigamuchira, ndozvatinotarisira kumagweta edu maguru achifambira nyaya dzedu atibetsere, nenyaya yekuti the threats on the life of the president hachisi chinhu chatinotora likely sebato uye semacitizen eZimbabwe, nekuti hakuna munhu ane monopoli yeviolence munyika muno, uye hapana munhu anoti tiswaridzire nyika. Nyika ino ndeyetu tese. VeZANU vanofanira kuziva izvozvo kuti CCC imovement yeruzhinji imovement yevanhu, and they cannot wish us away. Saka zvavanenge vachitaura vari kumarali ndosaka tichitotora chinhano chekuti timusuwe.
Nechikonzero cheiva Siziva?
Nekuti ainakirwa achifarisa ari kurali achitretena the life of our president, and aizoteta anaye kumatare manje. Anenge asina vanhu vese vaangatinavo vachiita zvavanenge vachifunga kuti inyaya dzekujoka. Nyaya dzematongero enyika dzinoda responsible leadership. No problem yeZANU, ndo quality leadership yatiri kuwana from ZANU. Vanhu vanenge vachifanira kuti vakaretire tichitungamira nyika, kwete kusera kushoropodza vanhu kana kuinsaita vanhu kana kuda kuuraya vanhu. Politics is about exchange of ideas. Zvinoda kuti ava nemaZANU ari nani kuti nyika iende mberi vapiwe nani yekuti vatungamire. Ndo zvinotarisirwa, kwete kusera kutuka vanhu nekushoropodza vanhu. Kana une maideas ako huya kumberi umapresente. Pati ZANU yakuritora violence nenyaya yekuti vari kushamisika nekubvundwa kuti CCC yatekeshera kumanyika yanguva yelo kwese kwese. Saka ndo nyaya dzatiri kufambira, ende tabva kumatare ikokoko tiri kutoudza vanhu vedu kuti macitizen ane obligation yekuti abatwe asare ndo kumapurisa yatinoti citizen arrest.
Nechikonzero chei hazvizokonzere kunetsana here zvakare izvivasiziva?
Tingaregi munhu achiita imbwa mupengo nenyaya dzematongero enyika achiita kujoka neupenyu, because life is sacrosanct. Hachisi chinhu chatinotarisira from vanhu vanenge vachitungamira. Let us differ with tolerance, let us differ with dignity. Ndo zvatinotarisira.
Mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaOstalos Gift Siziva vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. vamwe vagari vekuzaka mudunhu remasvingo vari kutyira upenyu hwevana vavo avo vavaiwo kuperekedza kuzvikoro sezvo nzvimbo yavo yarura mapere ayo anonzi ari kuuraya zvipfuwo pamwe nekuruma vanhu. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi zvizere.
Vagari vemunzvimbo dzakaita sekuchipinza, kwanyakunhuhwa nekwabota vanoti vari kugara vakabatira hura maoko kubva zvakarumwa vamwe vagari vatatu vemhuri imwe chete svondo rapfuura vakakuvara zvakaipisisa. Vatatu ava vemubhuku rekwamapfumo kwaishe bota vanoti varwativenga Maroi, varobert Maroi nemudzimai wavo amai Muchaneta Munodya vari kupora vari pachipatara chemasvingo General Hospital apo vakarumwa nemapere avaidzinga vachida kudya mombe dzavo mudanga. Studio 7 yashanyira varobert Maroi nemudzimai wavo muchipatara asi vatadza kutaura navo sezvo vanga vachirwadziwa. Mukoma wavamaroi vatimothy Maroi vaudza Studio 7 kuti mudzimai wemunyina wavo akadimburwa maoko ose maviri nemapere.
Yes, vatatu vari muno mugeneral, vaviri vari muno mugeneral hospital kumasvingo, one baba wokuzvara vana vakasara ku St. Andrew hospital vakazodimburirwa muno mugeneral hospital. Ati condition tiri kuona zvine sanduko but hasati zvanyatsotijekera nokuti vachiri kungoramba vachirapiwa. Tine tarisiro yekuti vanoita zvakanaka.
Mumwe wevagari ava ambuya Yehudha Dzoro vati izvi zvave kuita kuti vaperekedze vana kuchikoro nekunovatora zuva nezuva kuti vasarumwe nemapere.
Ini ndinogara kuzaka muraini rokwamatinde kana kuti kwapanhope kuchipanza kana kuti kwacherechere mapere arura zvachose zvokuti na rugare. Takaganhurana nachisibota pane Rwizi runonzi Mushavhuku anorura imomo achidya mombe achidya mbudzi nevanhu chaivo vakutorumwa ende kakutosvira upenyu hwavana nechikoro zvokuti vana vechikoro vava kutoperekedzwa kuchikoro munosiya mwana dzeri mumbotevera munotora.
Mapere aya anonzi ari kuuraya zvipfuwo zvinenge zviri mumatanga usiku. Mumwe mugari wekwanyakunhuhwa vaedward Njiko vanoti vamwe vana vakatombomira kuenda kuchikoro nekudaro hurumende pamwe nebazi rezvemhuka munyika vanofanira kugadzisa dambudziko iri.
Zvaka tisingati mapere arura zvisingatombobviri tira kutova upenyu hwedu hwatovapa njuzi zvisingatomboiti totyira ivhen vana vedu vachibva kuzvikoro ndokuti ari kuonekwa ivhen masikati.
Dambudziko rekunetsana kwemhuka dzemusango nevanhu riri kuramba richikura munyika apo zvikara zvakaita seshumba zviri kuonekwa munzvimba dzinogara vanhu. Izvi zviri kushungurudza vagari vekumwe Nezi avo vari kuoneswa nhamo neshumba mbiri munzvimbo mavo dzinofungirwa kuti dzakabva kugona rezvoo National Park. Vagari ava vakaita savaleni mumupindimbi veparutenga Growth Point vati bazi rezvemhuka nehurumende riri kutadza kubata shumba idzi dzava nesvondo nhatu munzvimbo mavo.
Isu sevagari vekuno Mwenezi kurutenga tava kugara tichitya takabatira ura maoko nekuda kwezvikara izvi zvava kurarama pamwe nesu.
Sangano reZimbabwe National Parks and Wildlife rinoti riri mubishi kuti ribate zvikara izvi kana kuzviuraya kuti zvisauraye vanhu nezvipfuwo kuzaka nemwenezi. Mutauriri webazi iri vatinashe Farao vati
tichiripo hatiuzeva kuti akawanda zvakadii kuti vanhu vachiriko.
Sangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa nemhuka reFauna and Flora Zimbabwe kana kuti Farflow Zim rinoti kunetsana kwemhuka nevanhu munyika kuri kukonzerwa nenyaya dzenzara pamwe chete nekuparadza kwenzvimbo dzinochengetedzwa mhuka. Zimparks yakaudza Studio 7 kuti iri kubvisa mhuka dzinodarika zviuru zviviri nemazana matanhatu 2600 kubva kunzvimbo dzekuchamhembe kwenyika uko kune nzara yakakonzerwa nekushayikwa kwemvura yekunaya vachidziisa kumadokere kuti dzisanetse nekutsvaga chikafu zvinozoita kuti dzinetsane nevanhu. Dzimwe mhuka idzi dzinosanganisira shumba, nzou, makava pamwe nenyati. Zimparks inotiwo vanhu makumi mana vakaurayiwa nemhuka dzemusango mumwedzi mitanhatu yegore rino chete. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Kunyange hazvo hurumende iri kuti iri kuedza kumisa vanhu kuenda kune dzimwe nyika dziri kumiddle east dzakaita seOman neKuwait uko vari kunyeperwa kuti kune mabasa ane mari zhinji asi vachizoguma vobatwa senhapwa kana kubatwa chibharo, madzimai akawanda munyika anonzi achiri kuenda kunyika idzi. Bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica rakaburitsa gwaro rekubatwa kwevanhu senhapwa kana kuti trafficking in persons report mwedzi uno richiti Zimbabwe haisi kuita zvakakwana kumisa dambudziko iri zvinosanganisira kudzika mitemo inoranga vanoita izvi nekupa zvikwanisiro kune vanoda kurwisa dambudziko iri. Asi vachipindura gweta mubazi rezvemukati menyika amai Priska Madzivirire vakati hurumende iri kuedza nepainogona napo pose kumisa dambudziko iri. Mukuzeya nezvenyaya iyi Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata mutungamiri webato rinopikisa reLead muzvare Linda Masarira.
Zvakatikoshera kuti hurumende yeZimbabwe ikwanise kuva nemaprograms avanobudisa kunyanyanyanya pamaredhiyo pazvivhitivhiti uye zvakare nepamaterevhizheni apa vachidzidzisa vana veZimbabwe kuti vasarambe vachitsotswa nyedze kuenda kunyika dzakaita sanaOman vachinzi kune mabasa asiko, nekuti kana vachinge vasvika ikoko vari kunotorwa voshandiswa kuita mabasa echipambi, kunoita mabasa ekuvatiswa nevarume vasingina abhadha zvakare vachimbunyikidzirwe chero kodzero dzekurapwa chaidzo. Tinoona zvakare kuti hurumende yedu haisi kutora donzo rekuti igone kunotora vana vese veZimbabwe vari kushungurudzwa nekutambudzwa vachiramiswa munhapwa vari munyika dzakaita sanaOman. Chikuru chiripo chava chekutoti chitsvambe chava pane mwana wese wemuno muZimbabwe, chizvarwa chese chemuno muZimbabwe, kuti gone kunosimuka nezwi rimwe chete, titaure pamwe chete, tigone kunobatsira vana sikana nemadzimai vari kumbunyikidzirwa kudziro dzavo vari kunyika yeOman. Zvakakosha kuti tigogona kubatana tidzidzise nevese vari kufunga kuti kuenda kunze kwenyika kuchavapa yambutso nepundutso.
Zvirongwa zvipi zvamunofunga kuti hurumende ingaite kuti ikwanise kuti madzimai awanewo cheruviri vasawanikwe vachizotorwa mwoyo wekuti vaende kunzvimbo dzakadai seOman uko kunonzi vari kumbunyikidzwa kodzero dzavo?
Tinokurudzira bazi agriculture kuti rigone kunopawo madzimai mukana wekuti vagone kunozvirimira vachizviitira mabasa emaoko, kuti ivo vagogona kuraramisa mhuri dzavo vasingafunge zvekuti vaende kunze kwenyika ikoko kwavari kupedzisira vachinoitiswa mabasa asina ruramo. Zvakakosha zvakare kuti ministry yemadzimai igone zvakare kunouya nemaprogramu ekuti vagone kunobatsiridza madzimai nevanasikana kuti vagone kunowana chouviri nekuti vagone kunochengetedza mhuri dzavo. Zvese izvi zvakatikoshera kuti tigone kunochengetedza upenyu neutano hwemadzimai ezvizvarwa chemuno muZimbabwe.
Mutungamiri webato rinopikisa reLead muzvare Linda Masarira vari parunhare muHarare naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vaburitsa nziyo uye mabhuku avanenge vachiverenga nekuteerera munguva yezhizha. Pane mimhanzi yavati vanenge vachiteerera pane vaimbi vekuNigeria vana vanosanganisira Burna Boy, Tems naFills. Vamwe vaimbi varipo vanosanganisira Beyonce, Kendrick Lamar, Drake, Rihanna nevamwe. VaObama vanoti vanodzidza zvakawanda kubva kumhinduro dzavanopiwa nevanhu pose pavanoburitsa zvavanenge vachiverenga nekunzwa, vachiti mimhanzi inobatsira kubatanidza vanhu. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanonzi havacharwari neCovid-19 mushure mekunge vavhenekwa navana chiremba vavo nhasi. Asi vati havo vachaenderera mberi kwemazuva mashanu vachigara pavo voga. Biden vakabatwa nechirwere ichi nemusi wechina svondo rapera. Gurukotaro zvekudyidzana nedzimwe nyika muRussia, vaSergei Lavrov nhasi vashora nyika dzekumavirira vari muEthiopia apo vapeta rwendo rwavo rwekushanyira nyika ina dzemuAfrica. Russia iri kutsvaga rutsigiro kubva kunyika dzemuAfrica zhinji dzacho dzakaramba kushoropodza nyika iyi nekuda kupamba Ukraine. Rwendo rwavo rwauya paAmerica yati ichabatsira Ethiopia nemari yechidimbu chebhiriyoni yemadhora kurwisa nzara munyika iyi. VaLavrov varamba zviri kutaurwa nenyika dzekumavirira kuti nyika yavo iri kukonzera nzara pasi rose nekurambidza Ukraine kutengesa zvirimwa zvayo.
Pretoria ndine saloon yandakavhura inoti Golden Hour Saloon. Matinotengesa imo mabrazilian ye, madouble drone nemaperuvian ye. Saka tinotenga vhudziroro togadzira mawiki. Tagadzira mawiki tine vasikana vanondibetsera. I think vanongwana kuita 5. Vamwe ndevanosona, vamwewo ndevanoruka, vamwewo ndevanozopisa pisa mawiki tichimagadzira. Tozomaisa papeji yedu yeFacebook kutanga kumatengesa.
Saka mawiki iyoya mune muchitengesa mari imwe chete.
Zvinodipenda kuti wiki yacho yakaita sei. Tine lowest price atinotengesa mawiki inoita 550.
Chii chakaita kuti musvike pakutora danho irori?
Tikaona kuti vakadzi mazuva ano zvatinoda, tinofarira kugadzira musoro. Tinofarira kuchinja mahairstyle emusoro ende vanhu mazuva ano vakuda vhudzi original nekuti unogara naro makore unaro ende vanhu vazhinji vachafarira zvekurukwa musoro vakungofarira kupfeka mawigi. Saka ndozvatakasvika pachinanho chekuti ngatidini ngatigadzire mabrazilian iwawo ekuti unogara naye makore unayo unokwanisa kuti uibleache, unokwanisa kungoichinja, unokwanisa kuikela zvese zvaunoda kukwanisa kuita nayo nekustaila even malace front.
Zvinhu zvamaiita muri kuZimbabwe here kana kuti makazodzidzira mamwe muSouth Africa?
Takatanga ndichiita kuZimbabwe, but kuZimbabwe taingoita zvekungoruka ari mabraids nezvimwe izvi. Pandakazouya kunoku ndopandakatanga kuita zvese mabraids nemawivhi. Saka brand rangu charakanakira futi ka because ndinohodha mawiki acho kuChina. Handimatengi munomu, emunomu acho mamwe acho anenge asingaiti. Saka ndinotohodha kuChina then tomamirira obva azosvika nopatinozomaprocessa tichimagadzira tomatenga ari mabundles kuChina then tichitozomagadzira obva aita mawiki.
Zviri kutambirwa sei nemacustomer yanyu? Uye macustomer yanyu vanhu vekuZimbabwe chete here kana kuti maane macustomer vakangosiyana-siyana muSouth Africa imomo?
Ndakutengesa kweso makastoma vari kufara zvisingaiti bhozi. Vamwe vacho vanoprefera kuya kusaluni kani panika vachinji vanogara muPretoria kana kuti muGauteng. Then ndine maclients akawanda, amwe acho ndeyekunana Eastern Cape, Cape Town. Kwakangosiyana matima naese yenyika muno muSouth Africa tinosupplya.
Tinoona kuti basa ramuri kuita muSouth Africa iri nderimwe remabasa ari kunyunyutwa nawo nezvizvarwa zveSouth Africa zvichiti vekuZimbabwe vari kutitorera mabasa. Vari kuzvitambirawo sei izvi?
Zvandingangotaura maererano nekuti vari kuzvitambira sei handingazivi hangu, because kazhinji kacho vanhu vemunomu zvemusoro kazhinji kacho havafariri kuzviita. Kazhinji kacho vanotoprefera kutenga maweeks kune vanhu vekunze. Ndisingazivi hangu kuti why, but vanoprefera kutenga maweeks kune vanhu vekunze.
Totarisawo zvamuri kuitawo zvimwe zvekubatsirawo madzimai. Mune vamuri kubatsirawo here kungava kudzidziswawo vasiri vashandi venyu kuvadzidzisawo mabasa iwayo?
Tine vanhu vakawanda vamwe vatinodzidzisa.
Mashoko amungasiyira vana veZimbabwe vakateerera pane ino nguva?
Zvandingakurudzira hangu kune vanhu vakateerera, vakanditeerera, mabasa emaoko. Ndinokurudzira kuti vatiite mabasa emaoko. Zvakafanana chero ini ndikanzi ndazobuda muno muSouth Africa ndaenda kuZimbabwe kana kuti ndaenda kumwe kune imwewo nyika, basa rangu riri maoko. Zvandichangobva nazvo ndichongoenda nazvo chiro kana kune imwe nyika ndongosvika ndichingovhura kuti saluni. Saka at least ukaanatsogonawo chimwe chinhu chemaoko chero kwauchaenda uchangoenda uchingoita izvozvo.
Vanga vari amai Tavita Dliwayo Chikerema, vanove muridzi wechitoro chinoruka misoro pamwe nekutengesa zvinodiwa mukugadzirwa kwemisoro cheGolden Hour Saloon chiri mukati meguta rePretoria muSouth Africa. Taita navo muhurukuro yatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Atereri, musakanganwa chirongwa chedu chelive talk chediaspora forum na 8 PM, apo tiri kuita hurukuro nezvisarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika nezvekuratidzira kwevashandi vehurumende uye inyaya yekukurudzirwa yekuwandudzwa kwemutemo yekuvhota. Sezvo nguva yedu yapera, regaiti mutarisa misoro yenhau dzanhasi. Vashandi vehurumende vakawanda vanoenda kumabasa kunyange vanga vati vari kurangwa mabasa nhasi namangwana vachinyunjuta nemari yemihoro yavari kutambira. Mapero orura kumasvingo achiruma vanhu nekuuraya zvipfuwo nguva ino. Tabatashuka kumagumo yichirongwa chedu cha nasi. Kana mchila ututumira tsamba mbosha, zitumire ku studio7@voanews.com. Anuko unikayane mufaro, njini wenyu, jonga kandemi iri, ndirimu Washington DC, ndukusemi na ntungamili nkomo.
So kuhizika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhla ka 27 kuNtulikazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ababalisi abezempila kahle abagoqela abongi labo dokotela kanye lezinye izisebenzi zikahulumende ezichiyeneyo bahambile emsebenzini ngobunenye kobulawayo njengenhlala yenza njalo bekungakhanyi ukuthi kuloku
izisebenzi zikahulumende eziningi zihambile emsebenzini namuhla lanxa nje inhlanganiso ezimelayo eZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ibithe kumele zisihlalele ngekhaya zikhonona ngeholo eliphansi. Amapolisa athi asephenya udaba lokwethuselwa ngokufa komkhokheli we-TCC umnumzana Nelson Chamisa lilunga leZANU-PF u-Upton Mashanyika. Uzulu wakobulawayo ukhala ngengcekeza esigcwele ndawana yonke elakho ukudala imikhuhlane. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izisebenzi zikahulumende eziningi zihambile emsebenzini namuhla lanxa nje inhlanganiso ezimelayo iZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ibithe kumele zikhalale umsebenzi zikhonona ngeholo eliphansi. Ukukhalala umsebenzi lokhu ngokwensuku ezimbili okugoqela kusasa. Kodwa ukudingisisa okwenziwe iStudio 7 endaweni esifana leHarare, eChinoyi, eGweru, eMutare, eMashingo lakwezinye indawo, kuveze ukuthi izisebenzi bezizisebenzela njengawo wonke amalanga. Kobulawayo lakwamanye amadolobho amancane emhlubulweni weMandebeleni lakho bekungesifanayo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ababalisi abezempila kahle abagoqela abongi labo dokotela kanye lezinye izisebenzi zikahulumende ezichiyeneyo bahambile emsebenzini ngobunenye kobulawayo njengenhlala yenza njalo bekungakhanyi ukuthi kulokukhalala umsebenzi okuqoqiweyo. Istudio 7 ethekelele endaweni ezifana leMathebeleland Government Complex duzane lakomsitheli eNasty Library eZimra emthethwandaba lasezikolo ezifana leMasuku Primary, iMaphisa Primary leEvelyn Secondary lapho esithole khona izisebenzi zikahulumende zizisebenzela kuhle kodwa zalile ukukhuluma lalumsakazo. Isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAthuz umnumzana Themba kuye moyo uchasisa kabanzi ngohlelo lolu.
Okwakuqala vele kunzima namhla ukuthi sithi bangaka abantu abangayanga emsebenzini ngoba inengi lababalisi likuzeki kodwa bonke abachayisileyo izolo abakuzeki abakabuyele emsebenzini. Bese sibuyele emuva bona abade besezikolweni kusukisela i-10 days lezi abanye bekuzeki sikhangele ukuthi emakhaya 45% bayafundisa, meaning 55% yabantu abakho ezikolweni.
Ababalisi bathi bafuna ukuholiswa ngedola leMelika njalo bathi kumele baphiwe US$540 ngenyanga. Umoyo uthi uhulumende engaqhubeka eqinisa ikhanda abasoze babuyele emsebenzini ngetem ezayo.
Na i-decision ingekho kuzaba nzima ukuthi isikole ngo-September sivulwe ngoba sikhangela ukuthi kathesi umuntu nxa engelamali uzayithatha ngaphi imali.
Ilunga ledale lephalamende kobulawayo unkosikazi Jasmine Tofa uthi lanxa nje abaningi behambile emsebenzini izisebenzi zilelungelo lokukhalala umsebenzi ngokuthula.
Ukutshengisela kwakakathekile kodwa okufunakalayo ukuthi kwenziwe kungabi lomsindo. Isinqumo somthetho u-section 58 lo 59 wesinqumo seZimbabwe uthi wona wonke umuntu lelungelo lokutshengisela kodwa kungabi lobudlwangudlwangu, kungabi lomsindo. So lami ngifisa ukuthi ngabantu betshengisela kube kwenziwe ngokuthi
unobhala wezemfundo kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Benny Moyo uthi uhulumende kumele aphathe izisebenzi zakhe kuhle njalo aziholise imali eziyifunayo ukuze zenelise ukunakekela imideni yazo.
Singabantu ababhadala iteksi sibone uhulumende lobandlululo ubhadala amasosha lamanesi imali ephezulu, amatitsha lamaphoyisa abanika imali encane. So siyazwisisa ukuthi isevisi zakuma bagivele yiphi isevisi yakhona. Ngabhadala abantu abasebenzayo kuhle uhulumende, yikho lapho esikholelwa khona thina.
Umzali unkosikazi Nesisanyathi laye ukufakazile ukuthi abaningi bahambile emsebenzini. Nanku uthi abantwabakhe bayile esikolo bayaloba imihloliso.
Sibe lesimanga kakhulu ngoba abantwana bebekhona ezikolo njalo bebhala imihloliso, ababalisi labo bebekhona bezokhangela abantwana bebhala imihloliso. So siyananzelela ukuthi ababalisi labo balala uthando lokuthi abantwabethu bafunde. Njalo lathi siyakubongela lokhu ukuthi babenelisile ukuthi babekezele nje okusikhatshana ukuthi abantwana baqale babhale imihloliso then bengikhona bezatshengisela. Kodwa okukhona esikufisayo ukuthi njengoba besihloniphile lathi bayekele abantwabethu babhala imihloliso, ukuthi uhulumende abazwele abanike lokhu abakufisayo. Ngoba siyananzelela ukuthi nxa khathi esibengakwenzanga izikolo azingeke zivulwe, bazawukhalala umsebenzi ngesikhathi izikolo kumele zivulwe. Esikufisayo nje ukuthi baphiwe imfanelo zabo ngendlela abafisa ngayo ukwenza ukuthi labo bathakazelele ukusebenza.
Sehlulekile ukukhuluma nomphathintambo obona ngendaba zezisebenzi zikahulumende umnumzana Paul Mavima ngalolu daba. Kodwa uhulumende uthi uzimisele ukulungisisa izikhalazo zezisebenzi zakhe lanxa nje esithi akalamali. Uhlelo lokukhalala umsebenzi lolu ngolwensuku ezimbili ngakho lukhangelelwe ukuqhubeka kusasa. Yimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Amapholisa athi asephenya udaba lwelunga lezanu PF umnumzana Abiton Mashanyika oyetheswa icala lokutshela abasekeli bebandla elibusayo eMberengwa ukuthi babulale umkhokheli we-TRIPC umnumzana Nelson Chamisa labasekeli bebandla lakhe. Lokhu kuvele encwadini esezandleni zeStudio 7 elotshelwe igqwetha likaChamisa unkosikazi Beatrice Muthethwa lipholisa logatsha lwe-CID eHarare u-Assistant Commissioner Mushoriwa ngemva kokuba umthethwa ebhalele amapholisa abezeki labeZimbabwe Human Rights Commission ekhonona ngokuthi kungani uMashanyika engakabotshwa yena etshotshozele udlakela olufaka impilo kaChamisa engozini. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-TRIPC umnumzana Gift Osterlosi siziva.
sibhaleleke eZimbabwe Republic Police ku Commissioner General sebenzisa ama lawyer yethu ke uBeatrice Mthethwa ngendaba yokuthrethenwa kwempilo kamongameli wethu Advocate Nelson Chamisa. Leyo asonto esithatha kancane yinto enkulu kithi ikakhulu sikhangelela ukhetho lika 2023 ngenxa kubana iZANU-PF angeza ke yacabanga ukuthi yona ile monopoly phezu kwelizwe lethu, ilizwe leli ngelethu sonke, whether ngu-CCC yiZANU yiZaphu umtwakazi singabantu beZimbabwe. Akula muntu olelungelo lokuthrethena ukuthi yabulala umuntu ngendaba zombangazwe. Yikho sisiya ke emapholiseni njalo sisiye emadala ngenxa yokubana ke kunenge abantu bebojwa ngendaba zokuthi ba-insite i-public violence. Lo ngumuntu o-insite ukubana ke omunye into ebulawe ngendaba yokubana ke usebandla eliphikisana lebandla lakhe. Okuyinto esingayikhangelanga ngoba yipolitics ezakhekhe, yipolitics zasendulo. Kufanele ukuthi sikwanise ukuhlala sonke njengabantu beZimbabwe, iregardless ukubana ke ungendawo yiphi uvela ngapi, ngoba liludubo leZANU-PF olobandlululo lokwethusela abantu lokusebenzisa i-violence against anyone abangaphikisani la. Siyabazi yikwenza kwabo, yikho ke sikhambe emapoliseni njalo siza escalate indaba ukubani ye-Southern African Development Committee lakwa-African Union ukubana bebone ke ukubana ke sidila labantu abanjani. Njalo sisuka lapho siyemapoliseni senzela ukubana amapolisa ethathe ke ama-steps ukubana indaba leyilungiswe. Ukwenzela ukuthi abatsha bethu nxa be-exercise i-freedom of citizen arrest ubane banjwe ehanjiswe emthethweni ngenxa yokubana asoze sime eze banjwe ngoba isigilamkhuba. So yinto esingayikhangelelanga, yinto esadila layo thina njenge-government ebuyayo, ngoba sivumele ukubana ke umuntu ke esithatha ngathi ke singabantu abengala malungelo akwanileyo elizweni lethu.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziva ngomsekeli wasikhulumeli se-CCC. Uzulu wakobulawayo ukhala ngenqwabanqwaba zengcekeza esesigcwele ndawana yonke kuleli dolobho, kubika uBathabile Masuku.
Izakhamuzi zikhala ngokungavuthwa kwezibi zisithi lokhu kungabangela ukuqhamuka kwemikhuhlane edalwa yingcekeza. Umasipala yena uthi uduho yikuthi izimota zakhe zifile. Izibi lezi zigcwele emigodweni lasemakethe lapho okuthengiswa khona izithelo lezilimo ezihlukeneyo, njalo iphunga eselilapho selitshaqisa inhliziyo. Ilunga lenhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Joseph Nkomazana, ukhuthaza ikhansili yakobulawayo ukuba iphange ilungisise lolu daba.
Esikubona phakathi edorobheni lakobulawayo kuphonga ukuba lezibi nje yonke indawo, sifisa ubana ngabe ikhansili yawukhangela khonokho. Nje kusuke kungani ikhansili kulokunye ekwenzayo, kodwa bakhuluma nge-service delivery, bakhulume ngokuthi khona abantu babhadala izimali, bakhulume ngokuthi khona abantu babhadale nge-forex, bakhulume ngokuthi khona imali zabo zizayindekswa zihambela le bank rate of the day, kodwa bekhohlwa ukuthi khona idolobho lingcolile. Ikhansili kayikhangele kakhulu udaba lonolo ukuthi izinto lezi ezezibi zizagcina sokudala imikhuhlane.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uthi ikhansili ngabe iyadinga amanye amacebo ukuthi izibi zithwalwe ngesikhathi nxa imota zifile.
Indaba yengcekeza esigcwele idolobho lonke yindaba esikhathaza kakhulu. Ungananzelela ingcekeza eningi ekhona kathesi isindaweni lapho kumele ithwale khona. So kuthi ukuthi idolobho lakobulawayo kumele ukuthi lidose amasokisi lithwale ingcekeza. Ngiyangabona even emalokishi nani bayakhala ukuthi iziba zithwa phandle zisathwala. Ngibone kulo mbiko futhi ovele esithi council ukuthi kuleyo zigwenxa ezithize eziphambanise ukuthwala kwezibi, kodwa abe nemizamo eminye alternative mechanism angenza ukuthi ingcekeza le ithwalwe, ngoba nxa amaroli athwalayo efike kutho ukuthi sizalinda aze alunge na. Akula mzamo ethize yini engenziwa in the interim ukuthi kuthwale izibi lezi idolobho lihlanze.
Unkosikazi Wendy Mlotshwa, ophila ngokuthengisa emkambo, uthi idolobho lakobulawayo alisahlanzekanga.
Okunye sikubonayo ukuthi izibi lezi ziyahlala isikhathi eside sokuhlangene yonke into, impukane sezilapho lomnuku wangkhona usayenza. okuphinda futhi kusethusa ukuthi umpukane lezo zibuya futhi zizohlala entweni zethu esizithengisayo, especially ama-vegetable. Nxa sokunjalo ayisithi sonke sikwaziyo ukuthi kuyageziswa, abangela abantu ukuthi umuntu uyathenga ahlaphoseke emntwanyeni. Ingozi esiyibonayo lapha ukuthi i-city council ingayekela ukukunanzelela izagijimisa inyoni ezimbili ngesikhathi esisodwa, abantu sebegula lokuthi izibili ezo zibuthwe. Ngakho kunye siyakunanzelela kulama-expenses amaningi khona lapho ukuthi belaphise abantu labana abagulayo, ngoba kuyini izibi zonlezi abangazithathiwe ngesikhathi ezidala ukuthi abantu banjani bagule, okuyikho kusethusa bathengisi lapha emgwaqweni. Imizamo yokuxhumana lekhansili ngodaba lolu yehlule ngoba bebelokhu bengakaphenduli imibuzo ethunyelwe ngumsakazo lo kudokotela Edwin Sibanda, ongumqondisi wezempilakahle ekhansilini. Kodwa ikhansili yethule umbiko ichaza ubunzima ehlangana labo obenza ehluleke ukukhipha ingcekeza endaweni eziningi. Umsekeli kamqondisi wezemvelo i-Environmental Health kukhansili uMnumzana Charles Malaba wethule umbiko esithi idolobho lakoBulawayo kumele libe lezimoto ezingamashumi amabili lanhlanu ezithwala izibi, kodwa esikhathini esiningi azidluli ichumi eziyabe zisebenza kuhle. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulezi zalwane zeZimbabwe eziyisithupha ezihlala kwele Pilitane lakwele Ireland esezibambe iqhaza zathatha amanyathelo okuthuthukisa ezemfundo eLupane esiqintini eLupanda esiqintini seLupane, lapho ezidabuka khona ngokwakha izindlu zokufundela esikolo kanye lokuncedisa abafundi abaswelayo ngokubathengela ingwalo. Ngeviki edluleyo kuqhutshwe imidlalo yokuqaqa le nguqu eChaya Mathole Primary School ebiyingxenye yenhlelo zabayisithupha laba. Kubika uEzra Chisa Spanda.
Bekungasiba ntu bekuyibunyonyo ziphuma ubuningi bazo ezakhamizela uPanda zisiyabukela imincintiswano yemidlalo yabantwana bezikolo zalesi sigaba. Imidlalo le iqhutshwe ngenjongo yokuthuthukisa ukubambana kwabantu bakulomhlubulo. Uhlelo lolulu uqoqwe ngabayisithupha abahlala phetsheya. AmaSamaria alungilela abalisa uOnele Gumbo Mkhombo Primary School, uThemba Sibanda ke wephuma kanye Primary School, uFrancis Gomazara welihlo Primary School, uLungile Gumbo eMasungamala Primary School, uBongani Gumbo eChaya Mathole ke khona ngale kanye lo Maqhawe Mazula wesiPopoma onguye isikhulumi ochaza ngokwabenza abacabanga ngosiza izikolo zabo.
Uhlelo lolulu uhle kakhulu bakithi, siyabonga kakhulu laba baphathisayo ngoba uyahlanganisa izikolo, iyenza abantwana labo bethole entertainment lezakhamizi konke lobuganga, ubuganga bungehla esigabeni. Siyazi ukuthi sport siyanceda kakhulu empilweni zabantwana, siyenza ukuthi umzimba uhlale umuhle ngazo zonke izikhathi.
UNkosazana Seneliso Sibanda ngumbalisi elihlo Primary School, njalo bengumqondisi umncintiswano yenguqule yokuqaga le enziwe ngempela sonto.
Manje sihlangele iLupanda cluster, which is 6 schools, okuhlanganisa elihlo eMasungamala, Phumakanye, Sipopoma, Mkhombo and Chaya Mathole. So there is ama former students awe Lupanda cluster but decided to give back to the community through sports.
Isikhulume besiqakathekile kulumkhosi bekungu-inspector wezikolo zonke Lupane ngomnumzana T Ndlovu okhulume ngokuqakatheka kwemidlalo.
Imidlalo yona le esiyeyisayo iyenza umuntu aphile. Sayesizwe abalandela imidlalo yebhola ukuthi bakhona abadlali bakwamanye amazwe abahola inkalakatha zezimali yena umuntu engenzanga kuhle esikolo.
Omunye obekhona kulumkhosi ngumnumzana Sam Mathe, ukhansilo wakule ndawo.
Wena ngiyabakunga abadoda la. Ngindima engayiqhubeke senzenze vusa indawo yabo, hayi so abantu abantwana abasakwazi ukuthi lingenza njani kuyahlangana, ngoba ukuhlanganisa abantwana yabo kungadala ukuthi bephinde beyihlangana lesekendari ngesazana njani.
Isabelo seLupanda singaphansi kweLupane East, umele wale ndawo edala lePhalamende umnumzana Mbongeni Dube uthi uyabonga.
Siyathaba kakhulu ukuthi njengabanikazi beLupanda, njengabantwana abakhule eLupanda bafuna ukubona iLupanda isiba lotshintsho, okuyinto enhle kakhulu. Sibe sesizobonga njalo ngalokho kade kukhona esigabeni ezemidlalo abazenzayo iminyaka yonke bencedisa kakhulu ezikolo zoneza abaphuma kizo ukuthi kube le midlalo yenguqu lapho esibona khona abantwana beveza amathalenti abo.
Emdlalweni wezenguqula kubhola lokuqaga lamantombazana kunqobe isikolo seMachato le esisethanyela intezo zonke. Unkosazana Pheshi Mhlanga ongumbalisi kulesi sikolo ujabule okwamagama.
Siyathaba. So the great improvement. Last year sasinganithi lutho. But this year siwinile. It shows ukuthi we worked very hard both teams, netball and soccer, but siwinile. Next year futhi lapho siyayithatha. Vele bekungayenzi ukuthi ingeni le lapha ekhaya wonke amathropa besephuma. Sesifuna wonke sale khona. Sithabile sibili.
Bekukuhle okwamagama njalo inzalo yalendawo ithi yaphambili izithuthukisela isigaba sayo ikakhulu ezikolo zona ezithole nzima ngokusilela kwababalisi lokuswela imfanelo zokusebenzisa. Ngimela isitudio 7 eChamathole eLupane eLupane, igama lami Ezra Jesus Banda.
Onke waba ngumongameli weMelika umnumzana Barack Obama useveze abaculi athi uzalalela ingoma zabo lonyaka abagoqela abakwele Nigeria abane. Abaculi laba nguBurna Boy, uTems, Feels, LoBNXN. Obama uveze lokhu ekhasini lakhe le-Instagram. Abaculi laba ngabanye babahlabeleli base-Afrika abalengoma ezidlalwa emsakazweni yaseMelika. Live Talk lamhlanje sikhangela ukukhalala umsebenzi kwezisebenzi zikahulumende obekuqoqwe namuhla lakusasa zikhala ngeholo eliphansi. Umnumzana Godfrey Dube omela iwange West edalele parlamente engwebandla le Triple C uthi noma belubongela uhlelo olwama electronic passports olubikwaso luzaqhela luye esigabeni lasemadolobheni achiyeneyo eZimbabwe kanye laseSouth Africa, uhulumende uthethe isikhathi eside ukuthatha leli nyathelo. Nangwe xoxa lo gainer kumete saiti owe Studio 7.
Uluhlelo lolu okhuluma ngalo olwama passport osolufakwa elizweni jikelele lulethwa nguhulumende. Kuluhlelo oluhle esingathi siyabonga ukuthi sesihambe ngakulesi isibanga. Noma nje kuyinto okwakumele ngabe zenzakala kudala, because we talking of ukuthi sokule 42 years ikho ababantu besiba le access yokuthi bathole ama passport. Kanti ke ukhangela kusakhamizi kakhulu especially leze engizigogeleyo ngewange West, ziyathokoza ukuthi sokule office ewange. Kanti ke bebefisa ukuthi lase eVictoria Falls njengedolobho elikhulu kube le office yama passport. Kanti ke kunjalo seselokukhala ngebantwini lathe sikubonayo njengabakhokhele ukuthi indaba yama passport yibirthright yomuntu wonke. Ulumuntu wonke kumele abe le access yokuthola le passport, whether ngumntwana kumbe ngumuntu osekhule kangakanani, kumele abe lilungelo lakhe ukuthi ayithole ili passport.
Lithini ngentengo yama passport?
Ama passport lokho edura, noma sokulula ukuthi atholakale, but kuyadura ukuthi izizalwane ziwathole. Ngabe kulohlelo olokuthi izizalwane ezeZimbabwe ulumuntu uyahle athole ili passport njengokuthi li birth certificate siyithola kanjani, lesithupha sisithola kanjani ili passport kungabi lugwalo lwalabo abanothile khumbe for the elite only. So ili izisasalwane zalezi ngokela lokho ebekhala ukuthi hayi babo ngokuthi sokuse duze but is still unaffordable to many abantu kabaka yenelisi ngemali ezifunakalayo ukuze umuntu athole le passport. Ukuthi kwenziwe i-electronic the system kuyinto enhle ukuthi kufinyelelwe ebantwini kuyinto enhle.
Umnumzana Godfrey Spanda ubexoxa esewange lo gainer kumete site owe Studio 7. Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lo mnumzana Trust Ncube odabuka ePlumtree osebenza kwele South Africa. Nangu exoxa lo Gibbs Dube we Studio 7.
Egolini ifike lapha ngo-2011. Yasho ukuthi ekufikeni kwami ngafika ngisiza kumfowethu. Ngifote ebesenesikhathinyana ekhona lapha nje egoli la ethi hayi ngizozama nami, mhlawumbe kungaba ngcono. Ngafika kuye ngafika ngahlala naye, kodwa njengomuntu owayenonkosikazi wakhe naye lo mntwana, kwangathi kuba nzimanyana wase ngicelela komunye umfowethu nawe wesihlobo sakithi khona ngahle ukuthi ibe ngifihle ikhanda kuye. Hayi sahlala sahlala, impilo yaba nzima, wathola ukuthi umsebenzi anguwutholi. Hey, yagcina indoda la isikhomplaina lapho ukuthi hey, ngike ngigcine ungayenzi lutho. So kuba nzimanyana, ubona nje umuntu ukuthi hayi ukhathele la engako. And then now from lapho aqala ukuzamazama nje ukuthi ngikhumane labanye abantu abayizihlobo, mara izihlobo lezingathi zikudenyana nje kanjalo. Ngike ngizamazama ngitholathola ongamaphisi job okungatheni. Umnyaka waba nzima mpela kakhulu kimi u-2013. U-2013 waba nzima ngoba ngagcina sengisukile ezihlobeni zami sengisiyahlala nje labafana bakithi abasendaweni njalabo sebengigcina nje, kodwa bethi hayi ukudla nawe uzozibonela.
Ye, siyakwazi ukuthi sibili wadubeka okunye okumangalisayo. Wagcina ke uthola njani umsebenzi?
Isho ukuthi labo abafana bona laba ababengabasendaweni yakithi kwivillage yakithi, kwaba lo munye nje ongizwelayo la ebona ukuthi indoda le ithwele nzima ngoba ngangiswela le nto yokudla mpela. Indoda lana yabuya ekuseni nje yathi khonana, awu ndoda niyokulele niwasebenzi. Umlungu wami yazi uthengi kuye lo munye umuntu nje ozobuye ezohlala nami sibheke indlu yakhe, ngoba indlu le uyithengile manje abantu babehlala lapho bebeyayithekile bakhithiwe lapha endlini. So uthengi kuye lo munye sibe babili. So ngemali ukuthi kuzoholwa kwemalini uzofika ukhulume la lawo zikhulumele. Okay, ivele njenge ndodati ngasebenzisikine lo mlungu yena lo wayengiye ngiqhashile nikezi-100 rand enomngani wakhe. So lelo langa umngani wakhe futhi wafika naye khona lapho, asuke wasikhulumisa nje khona lapho, wasibona ukuthi hayi siyasebenza. Esibuzabuza ngimbuzo nyana khona lapho amagama nje asimtshela nje kahle, hayi fule ngidiye futhi lo mlungu ebuye. Futhi mhlawumbe abuye amalanga elandelana lokhu efika nje asi-check-a then right madoda ni right. Okay, efike ngelini langa uma efika lapho uyafika uthola sengingaphandle mina lo mlungu sesixabene lo nguye bengiqhashile nikezi-100 rand. Cabana nje sibanga imali, imali yofanele nginikeze, lofanele nginikeze 700 ngoba ngaku from Monday to Sunday wasenginikeza uma wanginikeza 400 rand. Ngithe ngiyathi ngiyazama ukuthi ngiyakhalaza kuye lapho nawe wangixosha lo ma efika ungithola ngingaphandle ngithwele isikhwama sami.
So ngazohamba njani khonapho-ke? Sizokuthiwa wagcina usiba ngulowo muntu osebenzela abantu emayadini khonapho, awusele ngamafutshane ngakhonokho.
Alright, and then lo mlungu sengibuza mina ukuthi umsebenzi uniyawufuna, ngithi umsebenzi ngiyawufuna. Ethi nginenye indlu mina, so umngani wakhe lo, nginenye indlu enginayo, so ngifisa ukuthi ungaya khona la uyoyibheka ngoba ngiyithenge manje nami. Shouthi umlungu lo vele benebhizinisi lezindlu. Okay, ngingamjabule khona lapho umlungu, ngihambe nami mpele endlini akhe. Sikethi hayi indlu yami yona le. Okay umlungu, siqhubeke. Mayithi yafika following days ongikhangela wathi ukuthi ngibhizi mpela ejarasini sokuhle kakhulu. Wajabula umlungu mpela, washutha izithombe, wasendela unkosikazi wakhe ukuthi lo muntu ebengimshiye lapho yabona ukuhle njani ejaradini, ibheka laphandle nje kupavement la kuklini njani, akulamaphepha onke la belahlwa ngabantu lamabhodlelanyana la abantu ababephuza utshwala bebefika belahla amabhodlela nje phambili. Ngikline yonke into ngakline. Umlungu wajabula kakhulu, wasesithi ngizobuya ngizokulanda ngelinye ilanga uyongiklinela kwami la engihlala khona. Okay, ngampela umlungu abuye kwi-weekend abuye ngithathe ahambe nami, fike hayi ngicela ungiklinele nje lapha phambili efranti langemuva ngale uhambe uyoklina khona, angibonise valele izinto zakhe nje ngendlela yo. Okay, angikline. Akube kuhle kakhulu, umlungu ajabula anginikeza imali.
Akusitshela ukuthi ukusebenza ezingadini uqale nini?
Ngiqale ngo-2015 ngoba ngabona ukuthi umlungu lo shouthi mhlawumbe kakangithembi kakhulu ukuthi ngingasondelana le family yakhe ngibe duze naye. But ngokubonisa kwami ukuthembeka ngo-2015 waqala ukungibonisa ukuthi nginomshini kanje we-4-wheel okhatha utshani kanje kanje namathuluzi aphelele kungilabo extension kanjalo. So ngicela ungenzele lapho ephambili, ungathola ukuthi umshini wona ngikwazi ukuthi u-operate kanjani. Wabuye wazongibonisa, wayehlisa, wangibonisa, hayi so uma ufuna utshani buyehleke ubamba lapha nala ayinashisha lami ngafunda kona lokho wasengiphelela ke kuma next door ukuthi hayi imali ifuna umuntu ongalisiza ngekini noma ngekulikhathela utshani nami ama next door aqala ukungibiza ungibiza until isitarato sonke sinemetheka singijwayela.
Umnumzana Trust Ncube yisizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Kwanele Mthwakazi lekhombulelo uyalandela uhlelo lwe Live Talk. Yimi untungamile inkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.